Gwaro rabuditswa nevecaf rinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 kurume kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge vecaf ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinal eAfcon 2021. Kubva muna chikumi kudzoka muna ndira wegore rinouya nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. VECAF vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoinzi matanhatu, mapoinzi maviri pamusoro pemaorias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu, muzvina bhizimisi vaObert Mashotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Botswana ine poindi imwe chete, asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maorias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata cheMaurias panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa, asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Asi ruzhinji muZimbabwe kusanganisira vaProsper Mushai vanoti ino haisi nguva yekushandura shandura zvinhu, vachiti ivo Joy Antipas uyo aive panyanga pamitambo miviri yemakundano aya ndiye anofarira kupiwa basa iri.
Makocha angu chinjwa timu yazomira mushi. Saka ndiri kuti kochi aripo yangaramba aripo kuitira kuti zvinhu zvitese zvive mushi. Mukanjia makochi ndoba unozoona timu yakurova. Kozi mumwe kocha anouya anouya netimu yake. Uya aripo izvezi timu yake tikuona nge iri kugona. Zvekuti hapana kana pekuti tikafunge kuti ndichinjwa timu kana kochi. Kochi ngaramba aripo ende kochi arigona zvinhu basa rake.
Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kumafinal emakundano aya makore anoti 2004, 2006, 2017 na 2019 vachishandisa varairidzi vemuno. Aimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vanoti vachitarisa makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTino Kadewere anotambira Lee Havre kuFrance, uyo ari kudiwa nezvikwata zvakawanda muEurope nekuBrazil, nematambiro ari kuita Kama Billiard uyo akakuvara hake pari zvino, pamwe nekuti Knowledge Musona uyo akabva kuAnderlecht achienda kuAS UPenn achibva anwisa mumutambo wake wekutanga nechikwata ichi, vari kuona rwendo rweZimbabwe rwuri mutserendende.
Tine tsono chaidzo pamberi apa kana takatarisa pavatambi vedu vachanga vachitamba pafrant, saka hanzira yedu yakanaka zvikuru.
Mboshure mekumbomiswa kweNational Sports Stadium neRufaro Stadium nevekafu chinzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro, Maurias angangoshandisa Baba Field Stadium mumitambo yavo yepamusha. Zvichakadaro, chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chatanga mutambo wacho wekutanga wematest neSri Lanka zvinodakadza mushure mekukanda maranzi zana nemakumi masere nemapfumbamwe 189 varasikirwa nevatambi vaviri chete. Kevin Kasuza ndiye akashura mare muHarare Sports Club pamberi pechaunga nezuro nokanda maranzi makumi matanhatu nematatu 63 mumutambo wake wekutanga wematest. Chimwe chakafadzawo veruzhinji ndechevatambi vechidiki vari kupiwa mukana, avo vanosanganisira Prince Mashauro naAnsley Ndlovu pamusoro pakasusa. Oyo mutambo weZimbabwe wekutanga wematest kwapera gore nemwedzi mina. Mutambo uyu oyo wakazomiswa nezviro manheru nemhaka yemagetsi wasimudzira zvekare nhasi sezvo uri kuenderera mberi kusvika musi wechina apo uri kusvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.